A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July 27th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at calls by the First Lady for the President to name a successor at the ZANU-PF Women's League rally in Harare today, as well as challenges being faced by women vendors. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
You can also find us on the internet on www.voazimbabwe.com, lobanjalo ku www.voashona.com, lobanjalo ku www.voandebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please go along and like VOA Shona on Facebook, VOA Ndebele on Facebook, and also Studio 7 on Facebook, so you can join in the conversation right now.
Akuna succession in Oitwa without the involvement of Mugabe. Akuna. Mami say, as the citizen of this country, I know President says, no, I don't want to impose any candidate. But I've always argued with him that you have the role, you have the right to be part of that process. Kuti ndiani atatora chigaro mabaini president. Because we respect him. Saka, his word will be final. Mark my words, his word will be final.
PJ, we're hearing there from the First Lady, Amai Grace Mugabe, courtesy of the ZBC. She was speaking right there at the ZANU-PF Women's League Conference in Harare today. As you know, today on the Women's Roundtable, we're looking at calls by the First Lady, which you just heard, for the President to name a successor at the ZANU-PF Women's League Conference, our meeting in Harare today. As well, we're looking at challenges being faced by women vendors. What are your views on the issue?
The First Lady's call and talk of President Mugabe's succession plan have left many asking, what has sparked this move? As many who did ask this question before have come under fire.
PJ, let's take a listen at what our reporter Blessing Zulu discussed on the issue today at the Studio 7's main news bulletin. He did a story on this, and this was the discussion he had.
Do panosarudzwa mukuru wepati president wepati iye president wepati uzosarudza mavaisa ake saka asikana pakaitika a vacancy 5 years dzisati dzasvika panoitwa inonzi special congress inoita kuti vanhu vasarudze munhu anenge achizotsiwa president anenge varegedza basa pa special congress ipapo anoda hu president anosimuka ega iye kuti ndinoda kuita president osarudzwa navanhu pa special congress owana majority ya maprovinces anomuti uyu toda kuti aite candidate kana abvumidzwa kuita candidate oya pa special congress ozovoterwa
Va gutu zvaka jeka here sezviri kutaurwa navamangwana nekuti vamwanenge vanoti vamugabe ndo vane masimba anotogona kutodarika bumbiro remutemo webato racho.
Unoziva zvezanu PF blessing ka kungotaura pabepa ndo zvakanyorwa zvataurwa naComrade Mangwana asi mukuita handizvoba sose tinoziva ka kuti zanu PF nevamugabe vamugabe ndo zanu yavanoti one cent of power yaya vanenge vachitoreva kuti simba rose kuna vamugabe ndo vanosarudza ndo vanoita zvose saka apapa ukaona zvinoitika ndezvekuti ukaverenga constitution yavo nezvavanenge vachizoita ivo mukuita chaimo handizvoba tose tinoziva kuti hapana kana munhu mumwe zvake vamugabe varipo vari vapenyu angada kuvachallenja muzano kwete kuti vanenge vasingadi kuvachallenja pachena asi kurya nekuti vanoziva kuti mukuru uya ukataridza iwe kuti waudawo kutora chinzvimbo chake muchirungu vanoti hanzi consider yourself a dead man walking woziva kuti pako pakuperera
tekesera kadhi Mangwana havangakomeni zanu PF vasinambopinda mubato medu isusu from 1963
aiwa blessing ndopanga ndini ndine flow blessing ndiwe moderator blessing handisandapedza kubwereketa kaini
oraiti chingoti gaga tinzwe vaguti
zanu handisandamboipinda kusvika ndipinde muguva mangu handipe ndakapinda muzano kupindepinde muzano kana chitunha changu chaicho hachisi kupinda muzano ndoda kuti vateereri vanzwisise ipapo saka ndo ndandangotsanangurira nekuti zanu PF it's a one man band it's a fully fledged dictatorship
oraiti vamangwana taurai tinzwe
nhasi newspaper riri kutaurairo kuti vatsvangirai vati kana takusarudza maseneta ndo vega vane right yokusarudza munhu kuinda kuseneta the father of democracy called Tsvangirai anoda kusarudza iye masenator on his own so vagutu ngavagadzirise lack of democracy yamupati mavo
vagutu
zvanyorwa mupepa ndinoda kutaura kudoma bepa racho nezita renews the handizvoba
ndodzoka kwamuri vamangwana tiri kunzwawo kuti vamwe mubato renyu zvikuru kumadzimai vari kukurudzira kuti vamugabe vadome munhu anozovatsiva ndo zvinenge zviri mubumbiro remutemero zvinofamba sei vamugabe chete ndo vanosarudza here kana kuti vanhu
vapresident vedu vakagara vachitaura over and over again kuti ivo havasarudzi munhu anovatsiva munhu anovatsiva achabva kuvanhu ivo vakabvawo kuvanhu every 5 years vanodomwa navanhu vachidzokera pachigaro nokuti vanhu vachiri kuvada kana vaakuzobvawo pachiuya umwe anofanira kubva kuvanhu pfungwa dzavanhu hatingadzistopi asi tinoziva kuti purezidendi vanotevedzera constitution yedu yepati inotaura iyo kuti achatungamirira zanu PF anofanira kubva kuvanhu achavatsiva kana nguva yakwana achabva kuvanhu
vaagutu
kana vava kuti vamugabe ngavachidoma successa zvaakutoreva kuti vakutoti pati iyi yava yokumba kwavozvo inototi munhu anoti ini ndichada kusakisidwa nanhingi.
We heard there from our reporter Blessing Zulu, who had this interview later earlier on our main Studio 7 show. Over to you, PJ.
Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho ke esihluza indaba eziphathelane labomama izandihluphe izangikhathaze ukuphumelela kwabo sikuhluza lapha ku-Studio 7's Live Talk phansi kwesihloko esithi asihluzeni bomama Women's Round Table ngati kurukure madzimai ngolwesine maviki wonke iko lapha khona esiphatha khona indaba zabomama okwalamhlanje sile ndaba ezimbili esiphatha ngazo udubo olubhekane labesifazana labo abaphila ngokuthengisa eHarare asebekhwezelwe imbadalo yokubhadalela yokuhlawulela ukuthi basebenze besedolobheni enzikini yedolobho leHarare ikakhulu ngempela sonto isuka ku-$1.25 isiya ku-$3 abe bewuhlaba umkhosi omkhulu. Siyophatha-ke njalo udaba olusanda esisanda kuluzwa olokuthi unkosikazi kamongameli unkosikazi Grace Mugabe ukhulume emhlanganweni wabesifazana bebandla lezombusazwe elezanu PF esithi umele umdala akhulume ukuthi uzakwelanywa ngubani. Sibeke lo daba esiluphumise kuhlelo lwethu lwezindaba ze-Studio 7 ngesiNdebele esilwethulelwe nguChris Gande ukuthi sizwe ingxoxo ayenze lomunye ocubungula ezombusazwe ngala mazwi kankosikazi Grace Mgabe.
Ye iqiniso elingadukumeziye ukuthi uyakwazi ukuthoyo njalo lezi zathu and nxa esekhuluma esenze njalo akumelanga sicabanga ukuthi yena uMgabe kakwazi into esiphekiwe yavuthu
ukuthi kahle kahle engabe khona yini asebembonile ukuthi engamelama uMongameli.
Ukhona hayi ukanti uthi alala icebo ulala icebo uMgabe ukusebenza kwakhe umuntu osebenza njenge uyabona ukusebenza kwezigebengu imafia akalwenza ulutho engazange walupheka walucubungula walubona ukuthi luzasebenza kanjani njalo bona ababaphikisanayo ama-factions abangaphansi kwakhe nxa bexabana behlukumezana behlokozana yena uyabe kwazi ukuthi kwenzakalani abantu nje abangakubona bakukhangele laphana ukuthi yena ngokwakhe sesifikile esibangeni sokuthi sesithi sengingaqamba umuntu ongangilandela
kodwa asiko kudala esike sezwa yena esithi kubandla lezana uPF okwakathesi akula ongamelama omele amelame kungase kuguqukene
zinenge izinto babu Gandhi sokulutshelwe la sokulutshelwe umzimba uyala njalo lo msebenzi wona lo afikane lawo lo khetho lololuzayo asiyo into yabantu asebeluphele asebadala somdlalo wabokhokho ngumdlalo wabafanyana abasakhulayo usungathola ukuthi sebheke kahle wabona ukuthi hayi ethi ngiqhubele omunye umuntu izintambo ngeke kwenzeke ukuthi unkosikazi wakhe aye emphakathini naye ekhuluma indaba engangaleyo ephikisana lezifiso zakhe akwenzakala
hayi bokade sengiqonda khona ukuthi ngikubuza ukuthi kanti vele kungani engamdonselanga insitha batshelana bobabili
hayi lokhana bekuyikwazisa umphakathi ukuthi indaba esisegudwini esiphekwa yile bangaphikisana umuntu lo angakwakhe ngezinto ezincane ezinjengokuthi ipolice njengalana umthetho njengalana ngathi okwesihlalo sombuso ungabona umama sephumela phambili esithi ubaba sokumele asukume kuhlala omunye hayi yabisiphekwe yavuthwa ngikhaya kuqala.
That was an analyst that was talking to one of our reporters, Chris Gandhi of Studio 7. He was just articulating, Marv, that I think there's something going on in ZANU-PF, in the household of the first family. If Mrs. Mugabe is going to come out and say it out that Mdala is to name somebody to take over the seat.
Very interesting their contributions. Nasi muchirongwa chedu kune avo vachangopinda tiri kutarisa isu mazwi ari kubva ku ZANU-PF Women's Conference yaitwa nasi muHarare uko Dr. Amai mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vataura ivo kuti vaMugabe vanofanira kudoma achavatsiva sekuziva kwamunoita munguva yapfuura taiona mazwi akadai akataurwa zvaisazomira zvakanaka mune remangwana asi ndo zvatiri kukurukura nhasi kuti zvinorevei zvataurwa naamai Mugabe izvi kuti vawana mvumo here kubva kune murume wavo constitution yemupati mavo yakamira sei nezvimwe zvakadaro tichangezve tichitarisa matambudziko ari kusangana nemadzimai vanoita ivo zvekutengesa mumigwagwa PJ sekuziva kwaunoita First Lady ivo Dr. Mai vakambotaura panyaya yemadzimai nyanya vanotengesa mumigwagwa vachiti vasiyei vachiita mabasa iwaya ndomararamiro avari kuita asi ndozvatiri kutarisa izvozvi kuti ameno pamwe kunaka kwezvinhu kana amai vakuya vachiuya vachitaura pamberi penyika kana pamberi peZANU-PF Women's League vachitaura kuti aiwa baba achitaurai anokutsivai handizive ndozvatiri kutarisa nhasi tombonzwa kune vamwe vanoita zvekutengesa izvozvi zvemimigwagwa kuti vari kutii nematambudziko avari kusangana nawo mumigwagwa umo
ini nhangu kutaura chokwadi inini yakandiwanisa because my sales are just here, which I have to talk about. I can't talk about it because when my riches of my finger was put to one, she recorded whatever I'm going to get in my eco cash, I'm going to get in my swipe. This is my swipe machine. I'm not sure that you know about table, but I'm going to get in my swipe because I'm going to swipe. I'm going to get in my card. Saka at the end of the day, comes the rich away and that's $3. And then they talk about it because I'm going to swipe machine and I'm going to get in my swipe.
Satengesi isusu zvakatiomera kuti bhadhire dhura 25 iri kutinesa kuti tiiwane nekuti unogona kupedza svondo rese usina namubvira tengesa kana chirwani kana taurire 50 cents chaivo saka yakatiomera taito chemaida zvaibvira watodzikisa kuti ndakana pa 50 cents nekuti vazhinji vari kuuya vachiti nemaswiping machine yetu tatina ko ecocash munotambira here ecocash yacho iri kutiremera kuti tikaitambira ecocash yacho kwaunozoti unoiwana vanobva vati onda 30% kuti uwane ecocash yacho saka zviri kutiremera kuti totengesa sei necash yacho tikuishaya mari yacho
mari inopinda mukanzuro imari inowanikwa nevanhu vainosangana navo vanhu vanosangana nekanzuro vanhu vemabhizinesi mabhizinesi ari pakawanda kasi pachidimbu tinoti pane maformal business anova makambani atinoziva ziva kwoita informal business vanova vari kushanda muguta kuraramisa mhuri dzavo ivavo ngavatoziva kuti vatovo mugutawo kana vachiri kushanda varimo vaakutokumbirwawo nokusungirwawo kuti vabatsire kuti guta rirarame ndosaka tichiti munhu wese ari muguta ngaawanawo kamugove kake kaari kupinza muguta ndokuti guta ripfume risumudzire magariro kucheneswa kwemvura kugadzirwa kwekuvakwa kwedzimba pari zvino ndepekuti mamiriro akaita nzvimbo dzavari kutengesera inzvimbo dzatingati dzanga dzina kunge dzakagadzirirwa kunge dziri dzinotengeserwa saka totongwana mashandiro atiri kukwanisa kuita pari zvino nekuunganidza kuti tichazokwanisa kuita mari ringave goronoya ringava ripi ndobva tichazokwanisa kuvakira vashandi o vatengesi pavanokwanisa kushandira pangangoenderana nezvavari kutarisira
tiri kunzwa apo kubva kune vanoita zvekutengesa migwagwa madzimai uyezve kubva kuna meya vabernard manyenyeni vachitaura ivo nezviri kuitika tiri kunzwa kuti pari zvino vanoita zvekutengesa mumigwagwa nyanya madzimai vari kuchema chema vachiti mari dzavanobhadhariswa dziri kukwidzwa dzasvitswa idzo pa$3 pazuva mari dzekuti vawanikwe ivo vachitengesa uyezve vari kuti izvi zviri kuvaomera nekuti ivo havana maswipe machine anodiwa nemakastoma uyezve kuti vashandise ecocash yepa econet iri kuvatorera mari uyezve mari yacho kuti izobuda imomo iri kunetsa saka ndo zvatiri kutarisa izvozvi pamwe chetezve tichitarisa mazwi abva iwo kuna amai Dr. Grace Mugabe mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe apo nhasi vakatyamadza vazhinji nekutaura ivo vasimuka vakataura pamusangano vachitaura ivo kuti murume wavo President Robert Mugabe adome achavatsiva saka vazhinji vari kuti izvi zvinorevei nekuti munguva dzapfuura taiona kuti munhu achinge asimuka kana achida kutaura zvinhu zvakadaiwo so zvaisazovafambira zvakanaka asi nhasi zvataurwa naamai Mugabe saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura pano pachirongwa chedu chewomen's round table kuti zvinorevei izvi tingaona here zvinhu zvichizosanduka mune ramangwana pj tanzwa isu vachitaura vakanyatsotsiga chaizvo vachitaura kuti aiwa baba ndiri kuva kuchidzi zuva nezuva kuti ngavadome wavanoda kuti avatsive saka takamirira kuti
zvinotyisa izvi zvanga zvisingataurwe makarekare nevamwe vanhu asi apa zvakuzotaurwa naivo mbune unkosikazi Mugabe wake muuye osekhulu mukuti akacho ubaba akacho umdala kuti ufuna vanhu ukuze athathe isikhundla sakhe abanye ngabakukhangela ngenye izinye indlela besithi engxenye vele yena ufuna nguye osefuna ukuthi angene kuleso sikhundla atsho yena umngake ukuthi sengichiya ke umngami
aiwa zviri kutaurwa nevazhinji vari kuti toda kuona kuti chii chaizvo chiri kuitika mumba umo mefirst family nekuti akandeke kutanga munguva yapfuura pj takamboridza ipo pano paprogiramu amai Mugabe vachiti vamugabe vachatonga uyezve kunyangwe vakawanikwa vakazoshaya kana chii vanotonga vari kuheroes acre kana kuti kana vasisagone kuti vakwanise kupinda maelections vachavasunda mubhara saka nhasi ndeke kutanga tiri kunzwa vachitaura kuti aiwa zvebaba chidomai achakutsivai saka ndo zvatiri kutarisa nhasi
sesi lo mulaleli osengene kuhlelo mbongasincedisa ukuhlelo lwethu lwalamhlanje siyakwamukela nkosikazi Sakhile ne
niyabonga linjani lonke labalaleli
hayi siphilile linjani lakhona ngapho
hayi thina siyaphila
yusebotswana nje
Yes,
yeah. Uzizwile indaba zethu ezimbili esilazo egudwini ekamkamongameli unkosikazi Dr. Grace Mugabe othi yena osephume mgceki emhlanganeni wabesifazana bebandla leZANU PF esithi yena vele ngihlala ngimkhuthaza ubaba ngasemzini wabo ukuthi akacho kuti mubani osezathatha isikhundla sakhe wacho lokuthi wathenanana ngale ngase South Africa komakhelwane ubaba uNelson Mandela engakachoni wahle wacho wathenanana ozathatha isikhundla sakhe nguThabo Mbeki ikho ke yena ngiyamkhuthaza ukuthi wena ubona kusichoni konke lokho
mazo kunjalo kuzaba nzima phela ngoba ilizwe lezimbabhanti ilizwe lilane lokuthi ele democracy phela angeke yena athi uzakhuthaza umdala ukuthi akhethe kumbe athini ngoba anti ukuthi uzibe umpresident kumele ukhethwe ngabantu so yena ma esenza njalo angiboni mina ukuthi uyabe esenza right and plus le minyaka yakhe liyama iminyaka esihambile so ngiyabe singakwazi ukuthi uyabe sitshoni kanti wayengaphumi kumbe kube le democracy abantu bavote then abantu bazishuzele ukuthi bomuntu they want ukuthi abalike besides that mina ngibona ukuthi uyabe senza right ngoba so far velenu umuntu omdala usesingulaleli ilizwe sigcwele emazweni asiphili kuhle ngangithiwa sisekhaya wonke umuntu ezenzela into ayifunayo ngesikhathi afuna ngawo wesi sisemazweni abathengisayo badubeka ama-cross border badubeka usebenza ezindlini badubeka kula nto ekhona e-right yena bese sithi uzayenza njalo mina ngibona kuyinto e-right
kodwa ke phela asingayithi inguquko kumbe ukuthuthuka kwalolu daba nxa esevuma ukuthi kumele ubaba atsho umdala atsho ukuthi mbani ozathatha isikhundla sakhe etsholo ekubandla lakhe elezanu p f ayisonguquko ebukekayo na nxa ukhangele
mina ngangibona mboni kungaba inguquko in other part but in other part I don't think it's a good thing ngoba maye sitho njalo which means there is someone who is already there lapha sibepho ngwenza ukuthi sibe kwazi ukuthi kokuhambi okukhona and then unkosikazi wakhe wayechosa anti kumele ukuthi nxa ukuthi umdala kasakwanisi njengebandla lezanu bahlale phansi njengebandla but hayi awusakwanisi besicela ukuthi ukhethe ukuthi ukhona ukuthi lokhu zembala xa ukuthi uyakhetha kumbe ukhetha bona babamlandelawo umnangakwa kumbe umfoko then bese kusiya kukhetho bakhethe futhi bona bezane ukuthi sivotela ukuthi umnangakwa aslide kumbe sivotele ukuthi umfoko asini kumbe sivotele ukuthi hhayi yena uGrace kakabe nguyobambela umdala but uzambambela njani yena kuwunkosikazi wakhe engaso-vice president mna ngendlela engibona ngawo ngibona engangithiwa asonto enhle nxa yena kunguyo then usekhetha yena uGrace ngoba ukhetha ngaliphi engubani yena
Sibe sesiya ke kudaba lalabo abaphila ngokuthengisa emgoqweni bavuke bekhala lamhlanje ngoba umeya wasedolobheni leHarare ethena yena imbadalo kumbe inhlawulo yokusebenza ngempela sonto ukuthengisa kumele ikhwezwe isuka kudollar 25 siya ku-$3
lapho uhulumende wona lo council yona leyi sokuyikusengabantu ukuthi wena inkomithi vele ingelachagwe isithole vele liguqu yani ulokhu usenga usenga ukuthi uhambo luzaphuma wena uvele ubone ukuthi akulachago luphumana iwonder to those people how much are they earning how much are they doing per day abanye bangunamama abangelabo baba abakhulisa izingane abafundisa izingane nxa yena ukhansile lokhu ekukhweza elokhu ekukhweza siya at the end abaeleni idollar lo eli-$2 abayibambi ngelanga so ma ekhweza esenza njalo ikuphunga ukuthi umuntu uvele umbone ukuthi uyazidubekele uphinde ufuna ukuthi umomisele kuwome kulokhu ekuwoma kusiya phambili mina angisekelani lakho khonokho vele ngithi angisekelani lakho ngoba kula msebenzi nxa bebayenza njalo bathi bayenga bakaze basuke khwapha estridini basuka benga and wesi kulalabana bekhansila bathathela abantu izinto so into engifana mna mboni kuyawomba kulokhu kuwoma kuseya phambili ukuthi ngani bayekele abantu bazithenze ngoba yindlela abaphila ngayo xa sebekhweza futhi intengo yena leyana angiboni mina kusiba into e-right
ye kodwa ke phela umeya umanyenyeni uthi yena kumele bahlawule ukuze basebenzele phakathi kwenziki yedolobho yikho ke kumele kuyengezelelwe indleko lazo seziba ziningi ikakhulu ezokuhlanza idolobho
ukuhlawula siyali ilizwe lelizwe abantu abathengisayo vele ukuze ube ne-trading license liyani uyayibhatalela i-trading license mnakwazi uma uyibhatalela then iyarenewa nxa uyirenew uyabhatala nxa uyirenew uyabhatala hayi khona lokho kuthwaso kumele ukuthi nsuku zonke ulokhu bhatala kuthi sikhanzele ingakwazi ukuthi inhlawulo yangikhona naleyo are they paying it monthly or are they paying it ngokurenewa kwe-license or what. But nxa kuwukuthi sokuthi ngineviki kule mali oyibhatala kwesikhansela, ikoko kade ngikutho ukuthi ikomiyathi vele ingafela cha. Isithole seliligugu uyalo lokhu munye ufuna ukuthi usengwe cha futhi zizibhale vele ingafela lokhu. Wena ubona ukuthi abantu bazibekele ikhansela imali abayifune eyifuna ebantwini, something that is not there. Imali vele ayikho. Njalo bona abana abantu abathengisa laphana ngomama abanye bakhulisa imuli ngakonkwane ukuthengisa emsikini. So yena nxa ekhwezi imali nala uyayikhwezi zibe yimalini ngoba abanye abantu abayitholi yale imali yazifuneka isikhansile ukuthi uyakumelitha yethela ngayo. So ngendlela engibona ngayo ikhansili ye kumele abantu bebhadala siyalo ngoba ngiyeke uthathe isepa yakho ume phambi kwe-chopisi la uthengisa isepa i-chopisi gensima but ukwenza uyenze njalo ukuthi nawe uyazama kuzamele ukuthi udlise imoli yakho njeoba imisebenzi ingekho ezindawo but ikhansili layo ngani iyazwela izwela uzulu ibe nozwela ukuthi bangayenzi ukuthi baze baxotshe abantu emgwaqweni ukuthiwe hambanini njengoba ungela mali uzabotshwa uphinde uthathele istafu osengisayo abantwana bahamba ngendlala so umama kufanele ukuthi ube ngumama ongela zwelo nabatwana.
Hayi bamba khona apha ecingweni.
We have Honorable Jessima Jome who's on the line right now. Honorable Majome, tokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chemadzimai.
Aiwa ndinotenda mabulesi, ndinotenda vateereri makadi zvenyu.
Aiwa, nhasi mauya imi pazuva rakanaka chose nekuti tatiri kuda kukudaidzira imwe nyaya asi mabva mapinda panguva yakanaka nekuti nhasi tanzwa amai Grace Mugabe vachitaura vari kuZANU PF Women's League vachiti vamugabe ngavachidoma achavamirira. Tombodawo kunzwa kwamuri kuti mazwi akadai anorevei pane zviri kuitika munyika pari zvino.
Muri kuti vamugabe vati vachadoma munhu
amaimugabe
achimirira mubato rave here kana kuvamirira munyika yeZimbabwe?
Vari ngachiri munyika yeZimbabwe, hanzi vadome successor.
I think pamwe muZANU PF sezvo vanga vachitaura pamusangano weZANU PF
nekuti achanga ari successor wamugabe kuZANU PF ndiye anopinda zvemunyika saka imi mungotaura henyu takatirerekera kwese
ini ndinoti hangu kana vamugabe vachida havo kudoma achavatsira achagara nhaka yavo ini ndinoona kunge kana vachidaro vanofanira kungozviita zvimirire kubato kwavo iro kubato kwavo kweZANU PF kana iko kuchibvumidza izvozvo zvokuti munhu anodoma ngati senhaka ndikati kana sei mumba kuti unoita kunge seuri kunyora wiri wiri iye handinonyorwa kuti uchiti kana inini ndikafa ndoti mwana wangu ndingazotora ngati mombe yangu nhema iyeyo kana kuZANU PF zvichibvumidzwazvo zvakanaka asi munyika yeZimbabwe vamugabe havakwanisi kudoma munhu acharamiririra kuti achavatsira kuti ave mutungamiriri wenyika yeZimbabwe nekuti nyika yeZimbabwe yakakura chaizvo yakadzama yakafara kupfuura bato reZANU PF Zimbabwe haisi ZANU PF haina utongi haina utungamiriri weZimbabwe hausi weutongi hwakafanana nezveumambo hwekuti unoti mwana wangu kana kuti nhingi wandada ndadoma kwete inyika yevanhu vese vakasiyana-siyana ivo vana isusu vana veZimbabwe tisu tine kodzero yekuzotaura vachinoda kuti anga achitimiririra nekuti ndozvinoita kutungamirira hausi kuti ndatingana zvada nhingi zvakati izvaii asi zvakanaka na vachizviita kubato kwavo haiwa ngavasununguke vadome chokwadi kubato kwavo ikoko vaite zvavo ivo vanenge vadoma ozokwikwidzawo nevanobvawo kune mapato akasiyana siyana tosarudza tega musarudze takazvimiririra kuti kana nguva yachiyasvika kuti anozova mutungamiriri weZimbabwe ndiani asi zvino kwesinguva tikuvidzide zvingaita hazvo nekuti constitution yedu inoti ngatizi vamugabe nekuti ndivo mutungamiriri wenyika kana vakafunga kuti vahavachada zvavaremera kana kuti vakatorwa namwari nekuda kwamwari kana kuti vakabviswa pachigaro ngatiti sei impeachment yemuparliament constitution inotaura kuti munhu mubato ravo anovatsiva bato ravo rinopiwa mukana unenge chifo chemamwedzi miri vosarudza munhu anovatsiva kusvikira asesedze ndingati chikamu chetemu yavo chapera chinosvika muna 2018 kana munhu iyeye anenge ari munhu ane inotanga yati ngatichi vakadaro kati ha ini ndaremerwa ndakwegura ndakura kana kuti handichade zvangu ndauda kutamba nevazukuru kana kuti vakabviswa neparliament neimpeachment kana kuti pamwe vakatorwa namwari zvinonzi anenge ari mutevedzeri wenyika panguva iyoyo vice president anenge apedzisira kuita semutungamiriri wenyika ndiye anoita chi anonzi ndiye president kwemwedzi inosvika kana miviri mumwedzi iyoyo bato ravo rachiroreve zanupf rinofanira kuti rizosarudza wavanogadzika kuti ambos achisesedze achipedzise chikamu chasara chetemu yavo ye 2018 kusvika ku 2018 kana 2018 yacho ikazosvika po panenge pazarurwa pokuchikwikwidzwa isusu tovhota madiro edu vekuzanupf vanovhotera wavanoda vaseri vekuzanupf vakafanana vavangu vekumdc ndovhoterawo vekumdc vamwe vachivhoterawo vavanoda vamwe vachivhoterawo kana vamabhati ndozvinotaura asi saka zvinoita kuti chi vadome hongu vanodoma wavanoda vekubato ravo zvinongo anongangoita mutungamiriri wenyika ngatiti vakamudoma chikamu chavo chekusvika 2018 chisati chasvika asi ha havana ndivati mzimu kana kodzero yekutisarudzira munhu anotungamirira zinezimbabwe haisi ndingatiye kumba kwavo nhaka yavo yavanokwanisa kunyora sewiri yavo kana kuti zvekubato ravo ha zimbabwe yakakura chaizvo yatodzama kupfuura zanupf pfuura ivo pache zvavo
asi vamwe kando vangati havasi kuti mai mugabe havasi kuti ngavadome anovatsiva munyika kana kuti muzanupf asi kuti kungotsigirawo kuti uyu ndiwo wandinoita ndiwo wandinotsigira kuti anga achitora nzvimbo yangu sezvakaitwa navamandela apo pakaita takeover Thabo Mbeki ndomatauriro avaita
ini ndosaaatikana kuzanupf ka zvichibvumirwa kuti bato racho rese muzanupf ringe richivapa mvumo yekuita madiro ajejina kuti zvavada ivo ndozvinoitika ha kana vachiita izvo zvaiwa zvakanaka kana zvirizvo zvavanoita kubato ravo kuti ndeyavo vanoita zvavanoda aiwa zviri kwavari nokuti izvi zvakafanana nekupindura nyaya iri mumba nevana nhingi kana mumba mavo imomo mezanupf vachizvida aiwa ngavaite madiro avo sero hazvo vangoziva kuti asi zimbabwe haisii haisi zanupf kana vachizvita kwavo haiwa ngavaite ngavasinyike kuita zvavanoda kumba mavo imomo
ndombokubatsai ipapo handisi kuziva honorable kuti ndekwenyu here kune redio kana pane something chiri kubuda mubackground handisi kuziva kuti ndekwenyu here kana kuti ndekuno
handifungi kuti ndekwangu
aiwa zvakwa zvanyarara maita basa ehe nekuti maa muri kutaura zvenyu zvakanaka but hatisi kunyatsozvinzwa tinoona zvenhasi maka mune musangano mukuru imomo muHarare musangano wanga uri wei wekwanga kune madzimai akati wandei
ini ndingati amen kune misangano yakaitika inoitika yakati wandei wandei saa pamwe pane wandandiri wandizi kuti ndiwe here wamuri kureva yanga ichiitwa kusapes yanga iri kukurukura ndofunga ndazona ndingarozha pamwe zvinenge zviri kubhokwa ndizoje ndiedzokuita kuti zvingati zvitapudzike zvishomo saka ndakonga kuri kusangano ndingati hurukuro inoitwa kunonzi kusapes trust inezi southern african parliamentary and economic series ikukurukura hurukuro ine musoro wenyaya yokuti zvematongerwo emuzimbabwe zvematongerwo enyika zvemuzimbabwe muzvematongerwo enyika vanhukadzi vakandikati vakanakurwa kumucheto kwemunda here zvezvokuti imbeu here dzakadyarwa kumucheto kwemunda vari mukati mazvi ichokwadi here asi vakadzi vane kodzero vari kumucheto kwemunda here ndeyange iri hukuro yacho saka kunge kwakakokwa ndingati vadare vana vanosanganisira wechidiki anonzi Maureen Kademaunga anotungamirira sangano rinonzi Voice Zimbabwe nemhirikiri nezvakare nemember weparliament anonzi honorable Priscilla Mitsairabhi Mushonga anomirira bato rimwe remdc nevanonzi honorable Zaleria Makari achiiye Mitsairabhi inhengo yeparliament inomirira Matabeleland and South kuproportional representation kuzoti Honorable Valeria Makari vanomirira ZANU-PF vari kunhengo yeparliament yeEpworth National Assembly mene zvakare zvichi nyati munhu anga achifambisa nyaya yacho ndiye anonzi Tokomachi.
Saka zvii zvamungati zvabuda kuti tingoti ga honorable?
Inini ndinokwanisa kutaura zvaitika ndichinondi pane kwandandichazomhanyira saka ndasiya musangano uri pakati huri kurere pakati. Zvabuda ndezvekuti ini zvandataurawo inini nezvazokurukurwa nevanhu vachibvunza mibvunzo vachipanana pfungwa ndezvekuti vanhukadzi vemuzimbabwe chokwadi kuti vanotorwa sembeu dzakarimwa kumucheto kwemunda kunge vasina basa mune zvematongerwo enyika nedambudziko iroro rekuti rekuti muzimbabwe zvematongerwo enyika dzedu kana kuti zvedu kana kuti politics zvinoshandisa ndingati danho rinonzi the big man syndrome zvinoreva kuti panokosheswa utungamiriri hwomunhu zvizvia zvokuti zidhara handizi zidhara munhu mukurukuru murume munhurume zibaba ndifunga vanotaura zvechimazuva anoti zibaba baba ndifunga nenomenge mazvinzwisisa ndozvinotora ti ndozvinotora kuti matonga zvepolitics handiti zvematongerwo enyika zvinotedzera ndingati gwara kana mafungiro yekuti pane zvinonzi zibaba baba ndiro rinotonga rinotungamirira zvese zvinoenda ndingati pasi paro vaisi vanotedzera saka zvakadaro izvozvo zvinotoreva kuti vanhukadzi havasi chinhu ipapo kuti munhukadzi kuti ange ari mumwe chete nonzi one center of power kuzibaba baba iroro zvinoratidza kuti vanhukadzi havani kuti vanhukadzi havasi vana baba saka zvinoreva kuti havasi chinhu uyezve kana munhukadzi ane achida kuti ange achinzi chiiwo panyama yehuko anofanira kunge atori munhukadzi ane ukama nezibaba baba iroro anogona kunge ari mudzimai wacho kana mwana wacho kana hanzvadzi yacho nokuti vamwe vese ava kungoperekedzawo nekubikira nekuimbira nekusukira ndiro nekuwachira ndo zvinoitika mumatongerwo enyika yemuzimbabwe saka zvinoda kuti zvidi zvisandurwe zvinowanikwa mumapolitical party yakasiyana siyana nezvangotedzerwa zvese izvozvo izvi zvinowanikwa kana mune zvevanotora mashoko enhau zvemedia zviri kuwanikwa kwese kwese saka zvanga zvinhu zvinoda kuti zvishandurwe zvichipowo mikana kuti panyatsove neruenzaniso rwemikana zvakataurwa musection 17 yeconstitution kuti vanhukadzi vanofanira kunge vaine chikamu chepakati pekuenda varume vainacho mumakanzuru muparamendi maprovincial councils uyezve kuti kwega kunowanika mikana yakaenzana nevanhu yezvigaro yevanhukadzi nevanhurume kumaprovincial councils akagadzirwa neconstitution asi pega pacho ipapo panowanikwa vanhukadzi vakaringana nevanhu varume hapana umbobvumidza kuti pange pachioneka maprovincial councils nanhasi chero vakavhoterwa pamwe chete muna 2013 hapana kana kwavari hakuna hapasati pambo atoshayiswa basa haasati ambogara haasati atombodi asi ndiko kwega kune kuringana kuvanhukadzi nevanhu kuti zvinofanira kuti zvipere izvozvo izvi nevanhukadzi vechidiki vanofanira kunge vachizopindawo vanoti tikapatsanura tikachekera kuti vanhukadzi vanomira apa varunhurume vanomira apa pane zvematongerwo enyika zvinobva zvaita kuti vechidiki vanhukadzi vawanewo mikana zvakare.
Mombobata makadaro honorable tine muteereri vanonzi vawedzerai vari kuda kupinda pachirongwa regai tinzwe kwavari muripo here vawedzerai halo vawedzerai
halo ndiripo pachirongwa
taurai henyu pfungwa dzenyu
ndisandataura regai ndimbokumbiriregere kunana mai nokuti ndinzari kuna vakawanda varido kupinda asi ndavatoriri mukana ngavandiregererewo
aiwa enderirai zvenyu mberi
right ndinokwanisaini kustudio ikoko navose vana mai nyika yose nani zvake ndichiti ngatishinge nguva ichakwana yekuti tisununge tidzokere kunyika kwedu ndipindure nyaya mbiri dzanzi yokutanga ndinozwa urombo panana mai vanotengesa vanzi mitero yavo yakwira zvino zvinosuwisa nokuti pakukwira kwachaite mutero panoterawo mari yavo vanga vachitarisa kuti vachange vachidzoka nayo kuma saka zviro zvinosuwisa nechivati hapana ndo mamiri ya gati nyika kanzura ina kwa inaone mari kutoza mawakutura rama saka kungweza kuna mwari dae za gono kuita ziri zengu wa diki diki zikati uchinja wano wakono kusunuka mnyika ya kiri ya kaoma kudai right na peza saka pa ingwenye uru uri ya napindira ngei mashoka atoro kana amai amai redao inya ya sokuona kwangu saka ndati ondodo kupinda zinenge zaoma kumba kwa baba wa Mugabe zingangu daro kumukufamu kwa wakitage miri yao kutiveza kanaka kuwa nuwa batikila pa utano kwa wangu kwa daiva ane chekutaura pa msorupe basa wako daiva sorora saka nyaya ndi nwa sikuti inenge ishaita hecho kwani nemo wanirango no kutisi ya mai vichayo chao ndakwa kwa ita uta hakuna zezu wari nubuda kimeri chipo bachira amba ende vanoweza mpf vakati vamugabe todo wisdom wawo kuti vasena vasike pa kuguma kwenyika vachingotonga kusika madhonga saka zvino indiona sekuti tinenge chokwadi ndazwa Honorable Majomo ichitaurawo zviri pamutemo wakuti zvinakuda zvizvo kuzanupf ikati bvumi vaitaure kuti azvichandoziva ngechiti mugabe naamari akawandisa zvinhu zvichatoitika ndova sekuti zvichandonyika aende zvaapedo saka chandaikumbira kuna namai nyasi ndotaura kune mine kuti izwa renyu nokuti pachazve kwezvinhuisi saka ndaakazvikaitwa pasina dare rinenge riine gurupu yavamunangagwa pachafaze vamwe vanhu vakati wande kana kukanganisika ndopandokupa kuti izvi ichokwadi zvatorwa namai nokuti tovamo zvati vamugango zvati vabatina kwata inodhakiseni kuvanhu chiti yatoitikai saka pakuvhuneta dare racho dai pagona kuti vamugango vasaite chihwande hwande sezomina mapato maviri vasazomira nebato rimwe vakamira nebato rimwe rimwe rikazviziva nokuti tokumaerection tarasirwa navanhu vakawanda iriropa richadeuka rakawanda saka ndaiira mwena wamwe paari ona mutaone muna mata wako mudi kuti mwari achizwire ngoni pane zvinongwa naamai nababaisa ndo macho kanachinonditaure wai
aiwa tinotenda chaizvo vawedzerai k tine meseji apa iri kubva kuna muzvare Linet Mudewe vari kuti ndifonerei ndakamirira veZimbabwe Activist Alliance over to UPJ.
Ngilo mlaleli engisengilaye lapha ecingweni yena-ke usekhezi siyakwamukela moyo.
Ngiyabonga mama.
Luhlelo lwabomama lolu.
Angizwile sibili ngizazama ukuthi ngikholise kakhulu hhayi umama yibo abasiphetheyo lobu nzima obuhlangana labomama mpela sibubhekile ngoba yibo abaphethe izimuli ngizazama ukuxholisa kakhulu kubomama sibili ukuthi hhayi kukhona letho kusithintileyo baba ngiyaxholisa kakhulu kodwa umama yibo abathwele nzima okumangalisayo
asiphathiseke kwiindaba zethu ezimbili esilazo lapha egudwini.
Hayi kakhulu ngiyayizwa indaba yabomama kakhulu engithetheyo indaba kamama unkosikazi kamongameli ubunzima bonke mama esibuthola yabona obuhlangana labomama okunye kwakhona yiwumbuso oyabongani kawuqondanga kahle yibo besithandazela ukuthi kukhuluma kukamama unkosikazi kamongameli kuyinto enhle kakhulu njalo kuningi aselekunanzelele nxa sinanzelela ukuthi kuwakhuluma la umongameli sithi songani kuyamangalisa labembuthweni sebengani laba sebengenela mhlawumbe ikhona ingozi esikhona sebeyibonile wenza into enhle kakhulu ukuthi acebise umkakhe ukuthi ahlukane lakho ngoba mhlawumbe kungacina kusitsha omunye umlilo ongathithiwo khona lapha elizweni siyacelisa sibili kakhulu ukuthi yena le into bayilalele bayiqondise amazwi kamama bawalalela hayi ukhulu alalele kona okuthiwo ngunkosikazi axekele abanye isikhala mhlawumbe omama kungaba ngcono sithwele nzima ezimbabwe la abantwana bayafunda akulazimali siyazama ukuthi baqeqe izikolo akula msebenzi mhlawumbe konke khona kona nxa kungalaleliseka amacebo kamama laye uba balalele njengoba sebe kwenzakala kwamanye amazwe ukuthi bukayakhethwa kwenzeka imisindo le khona iphele bathi behlale besazi ukuthi hhayi ubaba sethe yilokho kuzake ukuthi inyango basizagcina singena kwenye inkinga soze siyiqede
eyomndeni
umbono engilawo sibili khona ukuthi mhlawumbe kakulalele seseke ukukhulunywa ngumama njalo angiboni ukuthi angalikhipha igama elinjalo kuyukuthi ubabakazanga kuzise ngembali esimazi eyiyo yona kusho ukuthi mhlawumbe ubone ukuthi hayi umama nguyo njani nguyo ongakho ukukhuluma njalo umama bayivithi ukuba ngomama baningi elizweni owabo umqondo ungaphumelela yiwo ophasayo ngathi sithandazi ngaye kube njalo mhlawumbe siyake sibone ukuthintsho mama
Inguqu oye sesesikhangela ke udaba lolu lwabaphila ngokuthengisa omama abaphila ngokuthengisa sebekhwezelwe imbadalo wena ubona njani?
Lokho namubona ngani sokungani kulobuswela phakathi phezu kobunzima obungaka mama akula zimali emabhenki njengoba ngike watsho umunye mama elandisa khonapha lathi singabaye bakhona abahola amapentshini sithwele nzima into okuthiwa yimali kayibonakali. Nxa ukhansile ezathi ufuna imali ekwazi imali kayikho uyabethi umuntu ayithathe ngaphi
kambe sho
hayi sikuthatha njengoncindezela kabayikhangelisise kahle into lena bengaphonge mhlawumbe baqale bayise ebantwini bezwa ukuthi abantu bathini. Ukwatsho omunye ubaba wathi at least ngaye kumbe bathi 50 cents phela
ziyayithatha
ngapho umuntu yena vele ingekho ebhenki imali ayiphatheki mama eZimbabwe kunzima ukuthi ibe le petshe esikhwameni.
Hayi mbongile kakhulu moya. Ubelela
ngini?
PJ, maybe we just need to take a listen one more time to what the first lady actually said during the Women's League, just to remind some of our listeners who are joining us what she said. Because, you know, like, it's very easy sometimes because we listened to it earlier on for people to kind of not, you know, understand what we're talking about. Let's take a listen to what Mai Mugabe said earlier on. I understand our soundbite is not ready yet, so we'll go ahead and read what's on Facebook on VOA Shona. Tinasisi Eunice Chamatova, Sisi Eunice Chamatova said, call me, and then she said, yeah, moms, varkutaura manje. Aleta Kunaka Murwira also said, call me. On the VOA Facebook page, we are trying to call, but the lines are not doing very well. Benjamin Simbini, I love Zimbabwe. That he's on our Facebook page, Shona. Sitandazo Nkoma, nothing much to do about Zimbabwe while people are suffering. Evangelista Emmanuel Mugwindi, hi, Marv, thank you for the program. Hello, Evangelista. Thank you for also live streaming with us. And if you're on that live stream, you can go ahead and press where it says share so that we can see Takawanda. Innocent Magoda, Aruti, Zimbabweans are suffering. Saka unoti unoda Zimbabwe pachirudziko. We wanted to actually listen to the first lady, Mai Grace Mugabe, her soundbite that we played earlier on. Samungube, Aruti, Bernard Tsiga arikuti yes tinemi pachirongwa. Ignatius Gina Machingura arikuti yes. Benjamin Simbini arikuti yes, I love my home country, yes. Ndofunga arikutaura kuti tiri kuno ku Zimbabwe tinofarira Zimbabwe. Vai Machingura varikuti we love Zimbabwe because ndiyo nyika yedu, not Zano PF. Odwin Masaka arikuti zvinenge zviri kutaurwa izvi zvinenge zvefake, hanzi vari kufeka. Saka ndisi kuziya PJ, ndofunga vari kuti amai pamwe vari kurasisa rasisa. I understand we now have the soundbite of the first lady. Let's go and take a listen to what she said today, courtesy of ZBC at the Women's League today.
Hakuna succession inoitwa without the involvement of Mugabe. Hakuna. Mani say as the citizen of this country, President says, no, I don't want to impose any candidate. But I've always argued with him that you have the role, you have the right to be part of that process. Kuti ndiyani achatora chigaro mabaini president. Because we respect him. Saka, his word will be final. Mark my word, his word will be final. Inini ndinotova kumira izvozvi pamberi penyu. Kuti ingavamwe kune dzimwe nyika wani. Vana Mandela vakasiya mbeki. Kune dzimwe nyika tikuzinzwa kuti mapresident vane vachiri ndinosiya nhingi. Imimi president musatye. Tiudzei kwamunoda kuti bhizati pambe naro. Sanika imimi president. Mukangondiudza kuti iri bhiza iri.
We are listening there at, you know, what the first lady was saying, PJ, just to remind ourselves, that's our topic today. We're looking at what actually happened at the Women's ZANU-PF Women's League Conference in Harare today. And we're also talking about some of the challenges facing women vendors. I'm not sure who we still have on the line. Honorable Majome, mchiripo iri. Hello, Honorable.
Usati waenda iko kwa rege andi mboverenga wati ngivale esila kulapa live kukazi letu ele nkundeni ye Facebook alabo aba live streamer hati kulo Pamela Khumalo uti a better Zimbabwe is coming anytime sooner yena uti njalo he must resign to allow new blood. Slow Sambulu Dube has joined. Usisa Sibanda Ncube joined. Wathi yena you guys are doing a great job. Siyabonga amahlabe Zulu. Usisa uti njalo do not give up the fight, beloved Zimbabweans. Slow Nomsa Nekevane ukona. Uteresa Dangwa ukona. Patuchezo wacha ukona. Uomi Ncube ukona. Uomi Ncube uti yena I love Zimbabwe.
PJ, let's go to the Honorable because I know she wanted to be excused earlier on. Honorable Majome, are you still on the line?
Yes, I'm here. I have time.
Okay, great. Oh, good. So you heard there from Dr. Amai herself what she said at today at the Women's League. Maybe just your comment in brief.
I think that I agree with the gentleman who spoke earlier, who said that, interesting. If this Dr. Amai is speaking like this, it really is also a sign that something is wrong in paradise, I think. She clearly pushed and motivated to say that by some reality that she knows about. It looks like it's a sign of the time. She knows more intimately than anybody else what is going on in terms of the, I suppose, capacity and the fitness of the president to continue being in office. And for her to say that, it's a sign. I mean, increasingly, she keeps on talking about previous Antivakamboti, and if he started talking about his debts, that about his getting incapacitated, saying that if he gets incapacitated, she'll push him in a wheelchair. Then the next thing that she then said later on was that, even if he dies, people are going to vote for his corpse. I mean, it's very unusual for a wife to talk about the husband's death in that way. And then now she's actually talked about the unsayable, that his vacation of office. There's no vacancy, there's no vacancy. But the fact that she's actually speaking about it, it's a sign of something happening somewhere there in paradise. And I think it's something that Zimbabweans must talk about. But what I then found interesting to say that a desperation to say that his word is final. I mean, really? There's a verse in the, I think, it's actually a proverb in English that says, man proposes, and in this case even woman proposes, but God disposes. And those who read the Bible know that somewhere in the Old Testament, like people prepare, may ready the horses for battle, but it's God who has the final victory. But even for those who are not Christians or who don't read the Bible, but the fact is our plans as human beings are just our plans. I do not see, there's nobody who's like a superpower, superhuman who, because if what she's saying is a euphemism, I think maybe that if he passes on, if he goes to his maker, the person that he chooses will be final. Nobody can rule from their grave. Nobody at all. And you see, if he were to appoint, if that is how he were to leave office, even if he resigns, maybe he can say that I want so and so to be in my position. But even then, like I said, Zimbabwe is deeper, broader, and wider than ZANU-PF and the dynamics. But there are people who have ambitions, even in his own party, that we can see joking. So his word is not going to be final. I mean, there's nothing like that. I mean, that's what she might wish or he might wish. But look, but it's a good thing. It's a sign of something shifting. It will be very interesting to watch.
Thank you so much. We have our other guests who are also on the line, PJ.
Nkosikazi Sakile. Lokhu khona ecingweni nanje.
Lokhu emkhona ngilale.
Yeah. Yehlisa ivolume ye-radio yakho nxa kukuthi iseduzane. Nyayi siyayizwa la nga.
Okay, fine. Liyayizwa futhi?
Yeah, lokhu esiyizwa.
Alright, sengihlisile.
Yeah. Umzwile lapho uNkosikazi Mgabe ekhuluma ukuthi sokuzamele ubaba acho kuti mbani oza mele athathe isikhundla sakhe. Le inkulumo yayivele ingaphathwa ngithola kancane. Ikanti ke izolo ubesithi nana lalo bangazabe ku wheelchair, lalo bangazafi sizamvotela esebhokisini. Kuyini okwenze kwaguquka konke lokhu? Ngombono wami
unyezi sikhala kakhulu ingungani yavisi abadala bathi yavisi siyadabuka. I think ukhona osokurong khona ngali angakakukhiphe yena kodwa ngumama lwani othi anganika imike abe athabe kakhulu abe over excited azakhiphe ezinye izinto ezabe zivaleki kodwa I think sokuseduze njengoba besezikhulumele but iquestion endawo yokuthi wathi fo mdala angakhetha yena-ke so angakhetha yena that means she will be the one or kulo munye umuntu okhona enamkhangeleyo kodwa ngeva vele sesitsho njalo ngoba igama likhulumileyo bendilaleli nomisishoni esinye engingasizwisisi but ilela akhulume ngayo that means something is there but akasoze aphonge usikhuluma ngoba kuqala nto wayethi bivine ku-wheelchair special wheelchair for umdala asizamvotele lokho ku-wheelchair angazafe sizamvotele lokho esebhonsini but okunye futhi akumele akukhumbuleke ukuthi i-ZANU PF is not Zimbabwe and Zimbabwe is not ZANU PF. ZANU PF is just a party like any other parties. So ngelizwe elifo njengendlela abenza ngayo kumele abantu bevote nxa kuyukuthi yena umdala kulo muntu amkhethayo kathesi uzamkhetha ukuthi ammelele but nxa sokubuya i-2018 zokungena amavoti abantu they can choose whoever they want ngoba bangeke ukuthi yonke ukuthi ayizani washiyethe hhayi usakhilavu abe nguye upresident so kumele ahlale khona pha esikhundleni ngoba igama elakhulunywa ngomdala no abantu kumele bevote njalo bebekwasithi ZANU vela so Zimbabwe and it will never be Zimbabwe. I-ZANU is just a party like eyinye yonke into ekhona elizweni.
Kumele kwehlukaniswe kokubili.
Kumele ukuthi kathesi yena njengopresident wabo we-ZANU kasafuni kasakwanisa ukuthi abe sesikhundleni ye asibayaleli bangazenzeli ilokhu zeni abakhethi ukuthi mbani omunye ozammela but kumele
abekwazi ngubambe umlomo khona lapho isikhathi asisavumi kulo mlaleli olesecingweni ofuna ukukhulunywa laye ngumavelas.
Ehe, thina bamakhani bekucheck ukuthi makadi yenyu
fara makadiko yenu
ai wathi riwadi mapinda pachirongwa kurukura izvenyu tinzwi
ndinoona kigona vamangwana ava vanoti bundo rekupati kwedu rinoti anoda kukwikwidzana navo mugabe kukongiresi anokwikwidzana navo sisi vakapinda papawa vamugabe hatisa tambozva kuti pane munhu akambo vakukwidza pakukongiresi ende ukangotaura muromo wekuti ndinodawo kukwikwidzana navo unenge wakutoreva kuti hauchadi kuva kupati kwacho ende hakusi kuti hakuna vanoda ivo vamangwana vacho chaivo daiko kuti vakavhoterwa nhasi kuti vapinde ipo vangada asi kuti hazvitaurike kunyange kukongiresi kwacho havangazvitauri izvozvo ndoda kuvakukwidza hazvigori
aiwa tinokutendai vamakani tomboenda kuna Honorable Majome kuti muchingoti vharisa pachirongwa. Honorable Majome
ongo
ehe muchingoita round up yekuti saka remangwana richange rakamira sei takao tichiona zviri kuitika izvi
zviri kuitika izvi ndofunga ngati bopei anonzi nai maseat belt edu aya mabhande ndofunga zvaakuitika izvi ndofunga zvinhu zvichatanga kumhanya zvikuru kutsvedza kakuru ngatinyatsobopei chaizvo zvakasimba nekuti kutavira kutanakidza kana kuita zvinhu zvakati wandei asi sisu ngatishambei tine tariso vana vezimbabwe kuti zviri kuitika izvi nokuti inguva chete musinge zvinoratidza kuti zvasezvamambotaura zviri kuzunguzika ikoko kuparadise saka amai vari kuti zvavataura zvine chirevo chikuru chekuti zvinhu zvaakutanga kushanduka asi saizvozvo isusu ngatisatorwei nazvo nekuti ndezvemubato ravo rezanu pf nokuti handisi nguva handine nyika ndeyemunhu wese namwari ndeyevanhu vese saka ngatigadzirirei kuti tinge sevanhu vagare veZimbabwe tigadzirire uchizosarudzo vatungamirire vatinenge tichizo daisiso venyika yeZimbabwe kwete
honorable Maita Basa nguva dzedu ndodzachikanana. Would like to thank all our valued guests this evening, honorable Jesse Majome, and over to you PJ, who are our guests.
Yes, bonge njalo unkosikazi Sakhile Liline osiphathisileyo kuhlelo labalaleli bonke abagcine bengena kuhlelo umoyo labanye bonke abasiphathisileyo kade belive streama lathi sesilivalelisa okwamanje sibeke ithuba elifanayo yevikelizayo upracticus Jeremiah.
I'm Marvelous Mhlanganya, who you're also thanking all those that were live streaming with us. Please share the Facebook page VOA Shona so you can live stream with us next time. You have a blessed evening. Bye bye.